Vachipa umbo kukomiti ya paramende inona nezvekudyidzana nedzimwe nyika pamusoro pemararamiro ari kuita vamiriri veZimbabwe kunze kwenyika vamwe vabvuma kuti kune zvuru nezvuru zvezvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika zhinji pasi rese zviri kuda kudzoka kumusha nekuda kwematambudziko ari kukonzerwa neCovid-19 asi vakati zvizvarwa izvi zvinofanira kubhadhara mari yekudzoka kumusha. Vati hurumende inobatsira pakugadzirisa magwaro asi vakati vanhu ava vanofanira kubhadhara mari yekudzokesa kumusha semaendero avakaita kunyika idzi. Vati mari vakaendesa kumuzinda yeZimbabwe munyika dzakawanda pasi rese imari yekubatsira vashandi vehurumende chete kumuzinda iyi kwete veruzhinji. Vayambira veruzhinji kuti vasangotumire vana kunodzidza kuzvikoro zvekunze kwenyika asi vasingazogone kuzovariritira zvikuru sei panguva dzakaita seino.
Unfortunately, when there is a crisis like this, it becomes a foreign affairs issue.
Kana zvashata sezvazvaita pari zvino, vanhu vanotanga kutarisa kubasi redu reforeign affairs. Mari yatakaendesa kumaembassy ndeye vashandi vedu, kwete kubatsira zvizvarwa zvese zvomuZimbabwe zviri kunze kwenyika.
Vamwe vatiwo pane zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zviri kubva kunze kwenyika zviri kubhadharirwa nemakambani azvaishandira izvo zvinouya zvichigara mumahotera. Vaimbo vegurukota rezveutano vari munyori wezveutano mubato guru rinopikisa remdc alliance Dr. Henry Madzorera vaudza Studio 7 kuti hurumende inofanira kuongorora munhu wese ari kudzoka kumusha.
Ikodzero yemwana wese weZimbabwe, whether ari muZimbabwe kana kunze, kana angopinda muno munyika ngaatestiwe. Ngatiregei kutarisira vamwe kuti vatiitire basa redu. Ndo basa remari dzatiri kupiwa nemadhona, ndo basa remari dzemataxpayers emuno muZimbabwe. Ngatiitei saizvozvo, ndo kuti tiwane gwara rokuti tofamba tichienda kupi. Zvino hatitombozivi, tiri kungoita lockdown nyika yese, asi hatizivi kuti izvo epidemic yedu yakamira sei. Nyaya yekungoramba tiri palockdown nokusingaperi inoratidza kushayikwa kwounyanzvi muvatungamiri vedu.
Mune imwe nyaya yaitika mudare nhasi, MDCT iri kufanira kutungamirirwa namuzvare Tokozani Kupe yadzinga nengo sere mudare. Vadzingwa maseneta anoti vaGideon Shoko, vaHebert Sinampande, Meliwe Puti, Keresenzia Chabuka, Phyllis Ndlovu, Spiwe Ncube, Ungana Itafumanei naHelen Sivira. Mune imwe nyaya mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa nhasi vasaina mutemo wekuvandudza mabasa ekutapwa kwenhau nekuburiswa kwemashoko weFreedom of Information Act. Uyu ndeimwe yemitemo iri kudzikwa nehurumende kushandura mutemo weAccess to Information and Protection of Privacy Act. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.